Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manira akanaka vatereri, tinosangana zvakare manira anhasi uri musi wemugovera ndira 21, 2017. Makateerera kuStudio 7 nepenyere nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hatiri kuwisa avava, vari complicated. Vazhinji vedu tiri kunyengedzwa nekuti vari kurwisana, nekuti tiri kufunga kuti Twitter yaJonathan Moyo ne George Charambas Nathaniel Manheru article are a true reflection of the state of ZANU-PF.
Vabiti vanoti vanopikisa havafaniri kunyengerwa nekunetsana kunenge kuri kuitika muZANU-PF.
Kura kuuya kwaita hongu munhu wese anoida zvake kuti tirine tiwane kurarama nezvimwe zvakadaro, asi yaakukonzera mamwe matambudziko atatinotarisana nawo, uyezve inotaridza pachazvo zviri kutaridza kuti guta reHarare hariti kukwanisa kumaneja situation iri kukonzerwa nekuwanda kwaita mvura.
Vagari vemuHarare vanoti mafashamu emvura ari kukonzera kusagadzikana mukati meguta uye vave kutyira kupararira kwezvirwere. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party kana kuti PDP vatendai biti vanoti vanopikisa vanofanira kubatana sarudzo dza2018 dzisati dzaitwa, uye vativo vanopikisa ava havafaniri kunyengerwa nekunetsana kuri muZANU-PF pakati pevanozviti Generation 40 nevanozviti Team Lacoste. Vabiti vati munguva yesarudzo ZANU-PF inoita chirwirangwe. Ngatinzwei hurukuro yataita navo nenyaya yekubatana.
Chinangwa chedu ndechekuti mapoka ese emuZimbabwe abatane aforme inonzi Grand Coalition. Because vatiri kurwisa avava, vari complicated. Vazhinji vedu tiri kunyengedzwa nekuti vari kurwisana, nekuti tiri kufunga kuti Twitter yaJonathan Moyo ne George Charambas Nathaniel Manheru article are a true reflection of the state of ZANU-PF. Handizvoba, because ZANU-PF inodependa nestate, and the strongest institutions in Zimbabwe right now, maCIO, eArmy, nemapurisa, those are the most well-funded. Every budget gives a disproportionate amount of resources to the army, to the CIO. Hakuna hondo. So hondo ya masoja, hondo ya chiwenga, hondo ya zimonti, hondo ya perensiri, I hondo yekumeka sure kuti democracy ya subvetwa. So we cannot afford now to cut, selectively and electively choose who is opposition and not opposition. So it's true as PDP behind the scenes, we've been talking to a lot of people to ensure that we create this grand coalition. But not only that, we have to be smart through Udama reforms. We can't continue doing that agita the last 16 years, Zema Rari Nima meeting, because that has failed to go us nowhere. We have to demand more reforms. Muna mai vada kutenga biometric voters roll. But I can tell you that pasina time here, but biometric voters roll. So that biometric voters roll is going to be used to be a vehicle, yekuba.
Asi, muri kuona here paine kunzwisisa kwekuti vanopikisa vanofanira kubatana?
Kuzvichanetsa, because vamwe vedu tine humbimbi ndoga. Vamwe vedu tinotofunga kuti hakutotonga kudhara, and the election is a formality. Vamwe vedu futi tindiri obsessed ne politics ze quantity. We think we are bigger than others. So those are the three factors. Vamwe vedu futi tine entitlement. Tinotofunga kuti tisiwana mozisa. So ndo zvandiri kuona zvichaita kuti vanhu tisabatane. Chiri kudiwa apa kuzvinini pisa.
Avo vanga vari mutungamiri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party vatendai biti vari parunare muHarare.
Hey,
Makatirira kunefenyuro yevanhu ye Studio 7.
Tiri kutefenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Sachigaro wesangano revagari vemuHarare Combined Harare Residents Association vasimbarashe moyo vanoti zviri pachena kuti pange pasina kugadzirira kunaya kwemvura zvopa kuti dzimba dzakawanda dzipinde mvura muguta reHarare. Kanzuri yeHarare inoti kupindira zvakanyanya mashandiro ayo kwegurukota rinoona nezvematunhu kuri kuita kuti itadze kuita basa nemazvo. Mukuzeya nyaya iyi tabata vamoyo.
Sezvatiri kungoona tese gore rinotaita mvura yakawandisa kudarika yatinombosuwana mamwe makore, saka zvazvinoreva ndezvekuti zvinhu zvichafambi zvakanaka. Mvura yachona yawandisa zvekuti muguta jamuja matotofamba nekuda kwekuti drainage system yedu haina kunyatsogadzirwa zvakanaka. Vecity of Harare havasi kuita basa ravanofanira kunge vachiita kana kuti ravaifanira kunge vachiita mvura isati yauya. Takuona kuti mvura iyi yakungoungana tesete kuti zvizokonzera zvinhu zvatiri kutaura nezvazvo zvakafanana nezvana kuparira kwezvirwere zvakaita sematyphoid zvatiri kutaura nezvazvo kunzvimbo dzakaita sanambare nedzimwe dzakadaro. Saka ndingangoti mvura kuuya kwayaita hongu munhu wese anoida zvake kuti tirime tiwane kurarama nezvimwe zvakadaro, asi yaakukonzera mamwe matambudziko atatisina kutarisira nawo. Uyezve inotaridza pachazvo zviri kutaridza kuti guta reHarare harisi kukwanisa kumaneja situation iri kukonzerwa nekuwanda kwaita mvura.
Asika iyo kanzuru inotiwo vagari vanenge vari kurasirawo marara imo magoronga imomo zvinozoita kuti mvura ipinde mugwagwa kana mudzimba.
Nyaya yemarara tinopanzwisisa isusu tinotokurudzira nawo sevagari kuti ngatiwanike tichichengetedza marara, asi handifungiso kuti ndiyo nyaya hombe. Nyaya hombe inobva panyaya yekuti basa harisi kuitwa nemazvo neveguta reHarare. Ndoda kukupa muenzaniso wezvakaitika kuMbare. Kwakavakwa musika wekuti vanhu vatengesere wakavakirwa pamusoro drainage system inofanira kunge ichiita kuti mvura ifambe zvakanaka. Pane sezitesi inonzi Total iri padhuze nepane inonzi Mbare Bazaars yakavakwa futizve pamusoro drainage system. Saka hatingarambi tichingotaura kuti kwanzi inyaya yevanotengesa kana kuti mavendors vari kurasira marara pese pese. Aiwa, hazvisiri izvo. Zvimwe zvinotoriwo nenyaya yakanyanya yeplanning iri kukanganiswa neVecity of Harare nekuda kwecorruption.
Avo vanga vari sachigaro wesangano reCombined Harare Residents Association vasimba rashe moyo vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa zvemabhizimisi nenyaya dzezveupfumi, nhasi tine hurukuro nemukuru wesangano reInternational Cross Border Associations vaDennis Juru, avo vanoti nyaya yekusamira zvakanaka kweupfumi iri kupa kuti vanhu vakawanda vave nhengo dzesangano ravo vachiita mabasa ekutengesa zvinhu. Ngatinzwe hurukuro yataita navo.
Vanhu vakapfachukira zvinotyisa zvikurusa. Kutambura kwevanhu ndokunokonzera kuti vanhu vagumisire zama kuti tingaita sei zvinhu zvinoita kuti zvinhu zvedu zvifambe. Kushungurudzwa kuri kuitwa vanhu pamabhodha ndokwakonzeresa kuti zvisvike pachidanho ichocho. Saka vanhu vakapfachukira zvakanyanyisa chaizvo vari kuuya vachirejista musangano redu. Plus takatatarawo nekuti vanhu vari kuda kuzenge vachivhota musangano redu, saka vanhu vazhinji havanenge vachikurudzirawo vatsigiri vavo kuti vange vachiuya kuzuzo kuti vagozowanikwawo vachivhoto muzvinzvimbo zvesangano redu.
Saka mungati mune nhengo ngani kusvika pari zvino?
Nhengo dzatinadzo zvinezvi dzinotipfuure 100,000 dziri dzekuZimbabwe.
Munhu anenge achida kuita nhengo yesangano renyu anoita sei?
Munhu anenge achida kuita nhengo yesangano redu tine maagent ari kurejista vanhu pari zvino. Paroadport varipo vari kurejista vanoonekwa vanenge vakapfeka hembe dzakanzi ICTAE. Pane mafomu anofiliwa, ukaendawo kuBulawayo pane nzvimbo dzakasiyana siyana variko zvekare. Koitawo kumiganhu yenyika vari kuwanikwa variko, muMessina variko, totarisa nzvimbo dzakaita sanike Johannesburg unovawana varipo, paPark Station, paPowerhouse varipo, uye paNew Town varipo. Kumaofisi edu kwavagara vanhu vajaira kuziva kuti tinowanika vanhu varikwanisa kuenda vachinorejista kuvhota zvekare ikoko.
Tichitarisawo zvamunobatsira nazvo nhengo dzenyu, chii chinobatsira munhu akauya kuzojoina iro sangano renyi?
Kana munhu achinge ave nhengo yedu, tinovabatsira zvikurusa kunyanya tinovazivisa mamirirano anenge akaita mumugwagwa. Kunyanya nguva inei kuri kuwanikwa kuchiwanikwa kuchiitwa maroadblock asiri pamutemo, maroadblocks ekunyepa. Saka tinovazivisa kuti pane maroadblocks ekunyepa panzvimbo yakati neyakati ari pamutemo ndeyakati akati, sekuti tinotaura nemapurisa tichibvunza kuti maroadblock ari pamutemo ndeapi. Uye tinovazivisa zvimwe zvezvinhu zvinenge zvichirambidzwa kuti kana kune chinhu chisiri kubvumirwa kuti vange vachiuya nacho, tinovaudza kuti vasauye nezvinhu izvozvo. Uye zvakare tiri nhengo dzedu tinodziviga tega, tinoviga nhengo dzedu tega, uye tinobatsira nemari kana nhengo yedu ichinge yashayika. Koti pane vanotambudzwa neimmigration, unowanikwa kunyanya kusouth african side kana vachienda kusouth africa. Dzimwe nguva vanonzi une chidhindo chefeki mupasipoti mako apa, mubereki anenge asingatomboziva kuti chidhindo chefeki chinowanika kupi. Saka unowanikwa vachishungurudzwa nekuda kwokuti vashandi veimmigration vanenge vachida chioko muhomwe.
Tichitarisawo panyaya dzekukurudzira upfumi hwenyika, mungati muri kubatsira zvakaita sei?
Tirikubatsira zvikurusa, sekuti izvezvi hakuna munhu ari kuda kunge achiuchika mari yake munyika yezimbabwe. Nyika yezimbabwe yaakutongoda vana vezimbabwe kuti vange vachitozvishandira, kunyanya ivo vari kushanda vari mubandiko iroro remabhizimusi madiki waya, kuhodha nekutengesa. Sekuti kurima zvigare hakuchavimbika, taane makore akawanda zvikurusa tisina kuwana putuso mukurima. Makambani makuru ari kuvhara, kunyanya tatasara nesarudzo kudai. Saka ivo vari kuita cross border ava ndo zvatoo zvikuru. Hapana mushonga ti hauna chekuita necross border muzimbabwe, sekuti zvinhu zvizhinji totongoti 95% yezvinhu zvinowanikwa kuzimbabwe zvinenge zvabva kunze kwenyika. Saka upfumi hwenyika totongoti tisi takaubata pari zvino.
Mubvunzo wekupedzisira, ko mutemo wakadzikwa nehurumende wekuti musapinze zvimwe zvinhu westatutory instrument 64 uri kukanganisa iwe?
Hongu, uri kukanganisa zvikuru sase, kuti vanhu havachisiri kukwanisa kuenda nezvinhu zvese zvavaisiina nazvo, kunyanya mibhedha pamwe chete nemawardrobes. Zvinove ndo zvinhu zvazvine mukurumbira kuenda nazvo kuzimbabwe zvakanyanyisisa. Asi zvisine hazvo, takataura nehurumende uye tiri kunyorera vanhu matsamba kuti vange vachienda kuno gadzirisa maresonance, nekuti vange vachitanga zvakare kutenga nekutotengesa zvinhu zvavo kuve zvakaita semibhedha nemawardrobe kubva kunze kwenyika.
Avo vanga vari mukuru wesangano reInternational Cross Border Associations vaDennis Churu vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotaura nevari kumamisha kana varimi, nhasi tine hurukuro nakanzura weZANU PF vaJoseph Kadya Musuma vekuward 2 kunyanga North, avo vari kupomerwa mhosva yekutora chibage cheimwe nhengo yemDCT vaHebert Katanga vachipasa chigaro weZANU PF mudunhu iri vaWilson Sauro. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Ndiani
anogovera chibage?
Tambo kusainira chibage chaya zeta ndipi anhu chibagele.
Saka mungati
ndisika, mai ndisi wadzisa bhukuvai. Ndiro pano chibage here.
Saka mungati udze
kutora kupi chokupano chibage. Ndati ndekutora kupi chokupano chibage nini? Ndati nini ndokwamuri here? Ngozi nini achipa anhu chibage muzatoronga ndese zvaofa nechiona kupi nini?
Aiwa ini ndiri mutori wenhau, ndanga chida ngobvunza kuti saiwo famba sei pakugovera chibage. Aiwa ka ini ndati ndikubvunzei divi renyu. Saka mungatudze kuti urongo hwacho hunofamba sei?
Handipauri banda mubvunze wesocial affair, ndiri kwachibage here? Kana kuti chinoafe ndinochiziva here? Kana tikazongoziuya usaine chibage mupano vanhu vobva vayanopa wega.
Inyaya yekunyepai.
MDC washinza here shamwari? Vanhu vama MDC vari kutamba navo vashinza. Munyika yaGabriel hamuzazeba washinza. Munyika yababa hana nguva yekuti ndokutaurira kuti chii, ndinova chibage here?
Saka kanzura anozoita basa rei apa nhai kanzura?
Ndangabvunzewo. Haikona kubvunza inini. Handipi chibagere.
Ko chamuri kunzi makatora chava Itai Katanganda?
Itai Katanganda nomvira uyu. Itai Katanganda mutikanda kuyu. Ikoko tinoona zita rake kune chibage.
anga asingafaniri kupiwa here
ala chimadeka chimadeka zvaega ala chimadeka lavani enda muringo tiriri mhere zvitsara kunza kusocial welfare
saka imi muringo ita zvinenge zvanzi muite ne social welfare
yeah one of the social welfare ala mai chakandinakira handipi chimadeka lezvo yakatopa ini ndikandokungona kuri kupa here handipi chanhu chimadeka
haiwa panzwisisika mukoma wangu
eh wabvunza zvisara ikoko iwo dzende bisi mwari kubvunza zvisina basa asi muna dzisi yekuti kana
haiwa kazviro kuti muna akakubvunza idivi renyu moti awe batori
bungala zvekanga masha wazenda ndinobvunza zvemanga mangala ini bvunza ndakamboita chibadhe wakamboita zveho kandiro wakambona kanzera nebachibadhere
kana zita renyu rataurwa akati chida kudzwa divi renyu
ndati vanoya chiparega chinoona kana chikagara vani iti vanoya chiparega enda bvunza kuyanga ndiroka chibadhere chinoona kupini
saka hapana
ndisi amuna kwakurera maningi kana kuti nyika ishaenda nazvezvi
ko zvamuri kunzi makataurirwa kumapurisa ichokwadi here
mapurisa halataurirwa mapurisa ve ichoenda kubvabvunza kabari wangu aparipo ingana mukanda mwari kwavika wabvunza kuti ndakakuenda here ndaenda kotsvage
asi chibage ichi ndechehurumende ka vakadya musuma chibage chinenge chiri chehurumende ka hachisi chebato ichi
ndechehurumende saka vanopa vega hurumende vanoya chipaga ana maisha akanchinakira nevamwe vane timu wabvunze kuti ndakapoka chibage here ingamuchida kukanganisa vanhu iyee ndianiko unibvunza izvozvo urongani iwe
ndonzi Blessing Zulu
saka unibvunza asi ndokubata kwako kane kune vanhu vakakuudza izvozvoiwo
aiwa ini ndangoti nyaya inofanira kuenzaniswa zita renyu kana rapinzwa mudariro tokufonerai tichikubvunzai
ini ndiri muzani pefanza ndimuchibhazi kunakanzara zvemangamanga mazvinza ndakadzibhura ndivona vanaufishwa mugere
aiwa ka hamuzondityisidzire kakanzura ndakubvunzai zvakanaka semutori wenhau ndati ndiri mutori wenhau
handiti
kana muri kanzura wevanhu ndofanira kuita nhamba dzenyu aiwa kana musinei nezvakaitika munoti hamunei nazvo aiwa tinotenda zvikuru vakadya musuma zvinorevei chii izvozvo saka munhu akakubvunzai mubvunzo mune maa kumurova
ukandibvunza izvozvo uri mumdc bhozi ndo katanga zvamumdc yora kana usingazive ndaubvunze ikoko
saka munorova vanhu vemdc
haiwe ndiri muchibati ndinakanzara zvemangamanga nendeuchidza zvehondo wazvinza
hapana makomuredza anorova vanhu nekuti vairwira vanhu vese
ungandibvunza uri ikoko uya kunoka kana une shungu uda kubvunza ungabvunza uri kusango uri kuite iko unodi kuyapa shino yako piwa uoneti vanobva sei kuya panopiwa chibati chacho uchiona unenge uri kuite kusango iko kumba kwako
avo vanga vari kanzura wezanupf vajoseph kadya musuma wekuward 2 kunyanga north vanga vachitaura vari parunare kunyanga north kwakare iko zvino tochienda kuna jonga kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu our lives
tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe watinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu jonga kandemiri ndiri muwashington dc nhasi tiri kutarisa nezvekunaya kuri kuita mvura iyo inonzi nevamwe yanaya zvisati zvaonekwa kubva nyika yawana kuzvitonga kuzere mukuziya nezvenyaya iyi tabata sekuru prince mutandi sivanda vanove munyori anoona nezvedzidzo muboka rezinata sekuru sivanda takambotaura navo gore rapera vachinge vabva kuita hwahwa hwekukumbira mvura saka nhasi tati tidzoke kwavari tinzwe kuti aiwa zvikumbiro zvavo zvakatambirwa here tichinzwa kuti mvura iri kunaya yakawanda zvikuru tinogamuchirai pastudio 7 sekuru sivanda
makadii zvenyu vateereri
aiwa vateereri vari nani sekuru sivanda tiri kuona kuti munyika umu maita mvura iri kunaya yakawanda zvikuru zvisati zvaitika kwenguva yakareba imi muchitaurawo kudivi rechivanhu munotii nekuwanda kwaita mvura yanaya
isusu nekuwanda kwaita mvura tinotarisa kuti musiki atipindura noti isusu mwari wedu ndimusika vanhu saka tinoona kuti kana mukuerera yataiita tasvika pakuti tapindurwa zvokuti iko zvino kana tichitarisa zvedu zvinotaridza maguta nekuti mvura ndo yatinoziva uri upenyu zvanga zvisingasiitike zvese makore ese aya atabva isa kasi segorino ra 2017 zaratidza kuve gorira tati midzimi yedu yatipindura musika vanhu atipindura saka tinotarisira maguta
vamwe vari kuchema kuti mvura yatowandisa iyi nokuti yaparadza midziyo zvivakwa nembeu dzacho dzinofanira kunge dzichipa vanhu maguta
izvi tingati hazvo mukuparara kuri kuitawo zvimwe zvinhu zvinhu zvekuti zvinowanikwa zvazvo kune dzimwe nzvimbo dzakadzikira hongu kuri kuita mafashama kasi tichiona zvedu munyika medu kwese kuti kati mativi mana ese anaya mvura zvinova zvinhu zviri kutifadza hongu idzi dzimwe tsaona dzatosangana nadzo pokuto vanhu vanga vasina kunge vakazvijaira vamwe vari kuti vari kurosa nzizi dzakazara vari kuyeredzwa mvura dziri kupinda mumba ikoko mutoko mukosi uko izvozvi dhemu riri kune vanhu vari kutakurwa nemahelikopta izvozvi vachitobviswa ikoko saka madhamu azara zvinova zvanga zvisingasiitike zvanga zvava nenguva refu saka dzimwe njodzi idzodzo dziri kuwanika kune vamwe vari kurwaure tikati vemheni hadzisi mheni dzechivanhu aiwa idzi ndedzamwari dzamusika dzekuti dzimwe nguva vanhu havasi kuziva mafambiro ekuti anonomira pane mutiuno ukaenda pasi pemuti paya wakunomira paya manje muti iwoyo unobatana nemheni uya tinotokumbirisa zvisereki kuti vanhu kana iri nguva ino yemvura hatidi kuti vanhu vanga vachimira kana pasi pemuti sikurudziro yatinotarisawo isu sevarapi sana chiremba tiri vezinata isu tiri vetsika nemagariro evanhu saka tiri vachengetedzi vetsika vamwe vari kurwa nemheni zviri kuwanikwa hazvo kasi chikuru chatinotenda ndechekuti zvanga zvisati zvambobvira zvaitika kuno kuzimbabwe kubvira pa1980 mvura iyi yanaya iyi takagumisira kuiwana kare haisi mvura yayanga ichinaya makore esa saka tiri kutarisa kuti tingave tinotambudzika mune zvimwe zvedu zvese kasi mvura ndo yatinoti upenyu kana tichiona kuti mvura manayiro airi kuita saka tinoona ari maguta kwatirisa
matauro enyaya yekurohwa nemheni kuri kuitwa vanhu tinonzwa kuti rwendo runo zvinenge zvakatonyanyoti kwirei huwandu hwevanhu vari kurohwa nemheni hwakawanda pachivanhu vanhu vanenge vakutarisira kuti ndaroiwa nanhingi ndanzwi imi sezinata zvii zvamungataurira vanhu pamusoro penyaya iyo
idzidzi dzenguva ino yemvura dzechivanhu hadziite saizvozvo idzidzi tingati dziri kurova nguva inei imvura iyi vanhu vanokanganisawo kuti vari kuenda unomira vanomira pamuti wobatamba kana kuti unobata simbi nguva ino yemvura inei dzedu dzechivanhu dzine magadzirirwo adzo adzinoita kazhinji inogora kukurova uri mumba inei kuti kana uri kufamba panze yechivanhu inokutevera ya nekuti yechivanhu ndeye mushonga yasiyana neyamwari yamwari inenge ine hwaro wayo wainenge ichifamba nayo saka ikanosanganidzana newo dzechivanhu dzinotoitwa kugadzirwa tine nzvimbo dzatoziva kwedu kuno kuzimbabwe kunoku shasha dzekugadzira meni vanga vari vamanyika vokuinyanga ndo vaitoti kana wanga wakadena wakaita mhosva aimirira kuti nguva mvura yapainonaya ndo pamunodi pamunenge motumirana manje kubvunza kana chikwereti chake
aiwa tasvika kumagumo echirongwa chedu tinotenda sekuru onekai zvenyu vateereri
aiwa mosara zvakanaka vateereri
manga makateerera kuna sekuru Prince Mutandi Swanda vanhu vemunyori anoona nezvedzidzo musangano rezinata muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai mwaka wa Blessing Zulu.
Aiwa tinotenda Jonga iko zvino tochimbonzwa mumanzi kambo kanonzi Madam Boss kubva kuna Leonard Karikoga Jakarta.
Chiri kumbanya penda senge njuzu ya mdamu nyanza Madam Boss
Ko kambo Madam Boss kubva kuna Leonard Jakata achiridzaona Progress chipfumo na Suleiman Chimbetu tavatasvika kumagumo epera regai timbotarisa misoro nau zvakare. Mutungamiri webato rinopikisa rePDP vatendai biti vanoti vanopikisa havafaniri kunyengedzwa nekunetsana kunenge kuri kuitika muZANU PF uye vanofanira kubatana. Vagari vemuHarare vanoti mafashamu emvura ari kukonzerwa nekusagadzirira kweguta reHarare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzechindebele.
So we see.